Vanhu vaive mavhu nemarara pamuganhu yeramukwebana nePlumtree kubva chishanu kusvika nezero mangwanani. Izvo zvakaita kuti vamwe vatadze kunobatana nehama neshamwari kutambira kisimusi kumusha sechaive chishuviro chavo. Mumwe akaita rombo rakaipa ndevatsanangura igandava avo vashora zvikuru vashandi vepamabhodha enyika mbiri idzi nekusavedzera nguva yekushanda, kunyangazvo zvainge zviri pachena kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka.
Pandakasvika ipapo the queue was more than 2 kilometers long yemota dzaikurosa pabhodha. Havasi kuita 24 hours, saka it was very frustrating kukurosa pabhodha ipapo because takapedza, saka vabhodha vari kufrustrata, dai vakaramba vachiita ma 24 hours avaimboita kudhara.
Vati vamwe vakaita rombo rakanaka rekudarika vakanga vamhanyisa motokari mumigwagwa nekuda kuedza kubata nguva.
Saka zvaiva zvichityora mapfupa zvachose because takanga tisingakwanisi kufamba zvakanaka. Vanhu vaizoita overspeed vakuenda manje kuitira kuti vabate time yavakanga vamborasa pabhodha.
Vaulta pambai avo vanobva kubwera vanoti kunyemwenutswa kwemitemo yekudzivirira kuparara kwechirwere checovid-19 kwakapa kuti vanhu vakawanda varonge nzendo dzekuenda kumusha.
So munhu anenge akuita puresha yekuti adiinda kumizana anobatanawo nechi nevana nemhuri nehama neshamwari pazuva rakanaka rakadai sorika.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzemagaruro evanhu vapita makamure.
Vazhinji havana kukwanisa kufamba kanyaya dzecovid, but now nenyaya yekuti zvino zvinzwa free ndo pavaya kufamba manje vachitombonoona hama kana kuti munhu anga ane musha wake waakuinda kumbonoona pamusha pangu pakamira sei nekunewo vabereki bcause anga atora nguva yakareba asina kuinda kumusha. Yeah, that's the reason why a lot of people have gone, but otherwise hakusi kuenda kunoonana, but kungoenda kuti asa ane time yakareba tisa kuinda 2019 2020 2021 now 24 years tosva kumusha.
Vatimo Musindo avo vanoshandira kuvinduo kuNamibia vati vanogara kuSouth Africa vari kushandisa bhodha rePlumtree sezvo kuBeitbridge kuine mbiri yekuzara vanhu.
Bridge inenge iri complete, inenge iri most of the time pa Christmas area. So many guys, they end up diverting the route. Coming via Botswana. It's all time they'll be being delayed at the border. So vanenge vava kudivert ma route. Go ahead, you could fast, kunenge kusiri too much. Yes, but the determinants zvano zvaya kuno kutati kuine via wanda wei. Yekuno ramakwana kuno. Bo handi ramakwana kuti isati traffic vari pano kuchija border kuti ite at least 24 hours.
Mukuru weBorder Management Authority muSouth Africa Dr. Mike Masiapato vakaudza nepfenyuro yeSABC kuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vainge vadarika pamukanhu weBeitbridge kuenda kuZimbabwe kubva musvechishanu kusvika mugovera chete. Mumwe anoshanda kumabhazi ekwamangongongo Motorways anofamba pakati peHarare neFrancistown vaMartin Vumbani vati rwendo rumwe chete rwaigona kuvapa mari iri pakati pezviuru makumi mana nezviuru makumi mashanu sezvo mabhazi ainge akazara.
Abasi rangu riraichi ndanga riri nani musinga marondo avanhu vakaenda kumusha makuru anotambosandira kumijana asifanani i something chapinda mukambani asifanani izvi muswa 2024 mabhazi angachizara ese ya dazondera mbiri mona gore rino dzashanda dazondera mbiri.
Hatina kukwanisa kubata vanotaurira vanoona nezvemabhodha kunyika mbiri idzi kuti tinzwe kuti sei vasina kuvhura mabhodha kwenguva yakareba sezvo zvainge zviri pachena kuti vanhu vaizviwandisa panguva yezororo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.